mukuru webasa pachipatara ichi vashadrick dzangaira yaudza studio 7 kuti dambudziko remagetsi nemvura riri kudzosera kumashure zvakanyanya basa pachipatara ichi vanoti pachipatara pari kuswera paine munhu wakaipa uri kubva kumochari nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi vakumbirawo zesa kuti isavadzimire magetsi vatiwo jenarita ravainaro harisi kushanda zvakanaka sezvo rave kuremerwa nekudaro vanoda rubatsiro rwekutenga rimwe rinoti dhonzei
magetsi ari kuafecta quite a lot because tine maemergency pana panouya pana panga masizas mafractures machii anoda kuti ainde mutheatre saka mutheatre hamuna magetsi hatitauri zvetheatre chete kune maimportant nanikire wards nemadepartments akafana nemochari chaio chaio last week kwaitonhuhwa because of zvekusa magetsi
magetsi ari kudzimwa kunyange hazvo kuri kutaurirana nezvemhando dzemoto vafortune chasi vakati zesa yaisazodzima magetsi kunzvimbo dzose dzakakosha kusanganisira zvipatara nekunogaiwa mvura panyaya yezvekushomeka kwemvura vazangarai vatiwo chipatara ichi chiri kutopema kuti chikwanise kucheresa zvibhorani mumwe chiremba asina kuda kudomwa zita rake ati kushayikwa kwemagetsi nemvura kuri kuvaomesera pabasa
idambudziko mapeshenzi adomwa mushonga ada kuchikafu chibikwe nemvura mishini inoshanda panapa inoshandisa mvura nekuwachazvo wachiwa nemvura saka zvokutaura kuti basa risafamba zvakanaka pachipatara chose chishuwo chokutidai zvagadzirisika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
dzimwe hama dzevarwere dzakaita savashadrick mujinga dzinoti dzanzwawo nekumbira mvura muvanhu vanogara mumusha werodhini uri pedo avo vari kunetsekawo nekuiwana studio 7 yashanyira chipatara ichi ikaona hama dzevarwere dzichipinda muzvipatara dzakabata zvigubhu nemigomo yemvura dhorobha remasvingo rave nemwedzi yakawanda rakatarisana nedambudziko rekushomekwa kwemvura zvichikonzerwa nekudzimwa kuri kuitwa magetsi kunocheneswa mvura kubushmead water works mvura iyi inenge yadhonzwa kubva kudhamu remutirikwi mumwe murwere vakudzai manatsa vari muwadhi yevarume pachipatara apa vane chirwere cheshuga vanoti kushayikwa kwemvura kuri kupa kuti zvimbudzi zvisashandire zvakanaka
mvura totumira veline imwe yacho totidai kuvigwa kumbvakumba matelesi macho mee tusingachapindiki challenge iri kune vaya vanenge vasina hama vanenge vachibva pana kutu panano vanenge vaadmitwa kuno hakwanisi chero kuwana chigubhu chacho chachanwana kutochishayiwa chekuti havane 2 liters yake yemvura yekumwa saka ndo challenge iri pano pachipatara
imwewo hama yemurwere vatomas marume vanoti kushayikwa kwemvura kwavashayisa mufaro
mvura hakuna kutoti mwana atowana mvura yekumwa ndinotondotenga panze ichidhura madhokotera ari kuuya hawo kuzomutarira asi hapana betsero yaari kumupa mwana wangu kubva pasvondo mbiri dzapfuura vanongonyora pazvikadhi zvauri kuona izvezvi vozoti chiindai kwanzi kufamasi kundotarira mushonga hino ukaenda kufamasi zvemwana angu dambudziko ravapo nderekuti vari kuda maus apa ini handina kwandobva kwagutuko handimawani
meya uguta remasvingo vacolin maboke vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi nezesa vachiti vakambozama kutaura nebazi iri asi zviri kuramba
dambudziko guru ratinaro ratosangana naro sisitof masvingo nderekuti kubushmead kwedu kwatinopamba mvura uko tiri kuvharigwa magetsi nezesa tiri kuafectwa neload shedding tinowana magetsi kuda kwe 4 hours 5 hours or 6 hours hatisati tambowana magetsi kwe 8 hours dziri consecutive pamadays pavhiki saka zvadaro tete tisina magetsi tesingakwanisi kupamba mvura inosvika kuhospital saka chero tichida kuti tivawane mvura hatina mao maitiro kuti tiri kukwanisa kuvapa mvura nokuti hatina magetsi sezvo ranhasi unoyu hakutorina magetsi completely saka kureva toti hakuna chiri kuitoitwa kubushmead zvinhu zvese mishina yakatomira nokuti hatina magetsi takaita maefforts ekutanga takamboenda kuna minister of state vachadzamira ndobva taita meeting navo naregional manager vakwamutare uku ndobva vatipromisa kuti vachatibatanidza vachatipa dedicated line
vana chiremba pachipatara ichi havana havo kuramwa mabasa rese zvakaita vamwe muharare nekubhurowayo asi vanoti havasi kushanda zvakanaka nematambudziko avanosangana navo ekushayikwa kwemvura pamwe chete nemishonga yakakwana ndakamirira studio 7 masungo ndini gandri maramba